de dimendela jamulenga matela yeah denga kanara dana asina ikunzi uri uko pakabana nemudi wako maria nariri kozuva rakatukwara muchapesana nekuti uri korwendora uchapambawo ungava uchigona uchadonetsa mboka chireka kuitaka umbimbi ndoka kudza umbimbi ndoka sanora amatenda papesana kumaguma kwayo nyika rozhinjira nhasi vaitodawo kuriona asi vakatsakatika chero chedzwe uchidzoka tichapapesana kumaguma kwayo nyika nanhasi vazhinji vaitodawo kuriona asi vakatsakatika iwe nawatayo itai rudo denga ripembere rufu ari kuona rimberera ari kutabura zvake unzanyerere aiwa unzanyerere ei vari kumarinda hazvinei kunzi mabhamba makatsinda kune hofori vamwe machinda voro watano ndingandapinda ririko zuva randichaoneka hazvinei murombo neakanoshoreka kana ndoinda hapana kuoneka si murombo mupfumbi nevakasoreka sana kumaguma kwayo nyika vazhinjira nhasi vaitodawo kuriona asi vakatsakatika chero chedzwe uchidzoka tichapapesana kumaguma kwayo nyika nanhasi vazhinji vaitodawo kuriona asi vakatsakatika iwe ototenda denga wamuka uchifema vamwe mutirongo vakatotswa njema wasminya toro arema mambo unzika mutoro arema ndototendai kusvika ndichikumbira aiwa kusvika ndichikumbira unzinope ndapenyu kundikupira aiwa zvavanonikuana ndichapinda muguruva oziva kuti ndapinda muguruva ariko mwari utanhika weruva oro vatano anotosarudza nguva vangave mama vangave papa chironda chacho patinozama zvepasi pano kunyora zama zvepasi pano tikunyora zama kosi kumaguma kwayo nyika vazhinjira nhasi vaitodawo kuriona asi vakatsakatika chero chedzwe uchidzoka tichapapesana